Chekwata ichi chakaiswa mugungano regroup G iro rine zvikwata zvinoti Ethiopia, Ghana neSouth Africa. Gungano iro vateveri vemutambo uyu vanoti harina kunyanya kuoma semagungano anga achiiswa chikwata chavo makore apfuura. Vanotevera mutambo uyu vanoti Ghana neSouth Africa hadzichatyisa sezvadzaiita kare, uyezve Ethiopia haisati yasvika pakundengendesa, zvekuti vanoti zvinhu zvikafambiswa zvakanaka Zimbabwe ndiyo inobudirira kubva mugungano iri. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vatakundwa mushinga vanoti vachitarisa ivo kuti Zimbabwe yakamborova Ghana neSouth Africa, Maurias anokwanisa kukunda mugungano iri.
Ghana takairova kakawanda even kuAfrica Cup of Nations, saka there's the best chance yekuti tokwana qualify this time ende tiri kupinda, because Ethiopia hatiizive kuti inotamba sei. But at home, twegura weidya. Then South Africa, kuno kutovadya.
Muteveri weCapes United vaPhilip Regede vanoti Zimbabwe inofanira kuwedzera mwando mugadziriro yayo kuti ibudirire.
Kuti tikwanise kunge tichizobudirira pagroup apa, mapreparations anofanira kunge achitotangwa as early as soon kuitira kuti tinge tichibudirira, because tikada kuti tizotanga magames akuda kuti titange kutanga kuprepare, ndione tichibudirira.
Chikwata chimwe chete kubva mugroup G ndicho chinoenda munharaunda yegugumisira, umo muchabuda chikwata chichaenda kukata. Asi mumwe muteveri wenhabvu muzvare Fatima Mushayabasa vanoyambirawo Maurias kuti akasaita gadziriro yakasimba anowira pasi.
Patotosunga dzisimba tikada kuona gurupu iri kunge rakapfava kai, tikasanyatsogadzira ndikuona kana Ethiopia chaicha inogona kungotirova.
Vamushinga vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa mitambo yayo yepamusha, sezvo nhoroondo yenhabvu muAfrica inoratidza iyo kuti zvikwata zvinokunda zvine mutsindo pamusha ndizvo zvinowanzobudirira kuenderera mberi.
Tiri kupinda chete, tikangohwina mahome games edu ka tokwalifaya.
Asi vezifa vanofanira kudoma murairidzi wemaWarriors nechimbi-chimbi, sezvo Zimbabwe yese yakamirira kunzwa kuti ndiani achange ari panyanga apo maWarriors achakwikwidza muWorld Cup pamwe neAfrica Cup of Nations. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti FIFA inofanira kupa basa kuna Joey Antipas, sezvo ave nekunzwanana kwakasimba nevatambi zvitevera kurairidza kwakaita chikwata ichi gore rapera.
Akatanga nekampeni yake zvakanaka, dai vatombomupa mukana aite sei apedze magemu akaya kuzotsvaka umwe coach, but magemu ake mamwe akadhirowesa mamwe akahwina, saka anoratidza kuti anogona basa rake, dai vamusiya apedza kampeni yake.
Mitambo yenzira yekuenda ku-2022 World Cup iyi iri kutanga muna gumi guru, kuchangopera mitambo ye-2021 Africa Cup of Nations muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.